hongu tataura nagazina tikavatsanangurira kuti vemabhizinesi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuauction kuti vaone kekarenzi vakwanise kudhiliva maproducts avaida kuimpota saka kuti vamirire 2 years zve zvakaoma vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutovhara
ivo vati kudii vamushaya vanhu
gazina vazotsanangura vakati chavazviitira kuti uti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichangoai isavanikwe yaflada market because izvozvo zvigorera hyperinflation saka vati ivo 2 years dzinokwanisa mukana wokubhudha mareserves kana mareserves awedzera vanenge vaine position yekurimisa mari idzodzo saka tazokumbira kuna gavhena tikati ari kuzvinzwisisa nechikonzero chavazviitira tachinzwisisa tinomeka senzi tese tirikuda kuti mari yedu ibudirire saka somehow pane kakunzwisisa katirikuita kuti zviri necessary bari panogona kuti avaya vanenge vakanyanya kudzvanywa nazvo zvekuti hapana ine option vari kutongoda kuti vawane mari saka hazviite here kuti mubvumire the financial instrument bepa racho randi richapuwa vanhu richizomapiwa after 2 years kuti rive transferable kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiye uzomirira maturity vagadzira vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumiranai kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana
asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa
mari iyoyo hatisiziva tose hatisiziva kuti imariyi angori mafiigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari yandaifanira kundapuwa mari yakati saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagazina ndeyekuti vatakuprovida that information